Munyori wesangano relawyers with disabilities association of Zimbabwe vaAbraham Mateta vanoti vamalinga munhu agara achirwira kodzero dzevakare mara kwenguva yakareba uye vanotarisira kuti vachaita basa ravo nemazvo muhurumende. Vati zvinofadza kuti vamunangagwa vakadoma munhu akare mara pachinzvimbo ichi vachiti izvi zvinobatsira chose nekuti vanonzwisisa zvinonetsa vanhu vakare mara munyika. VaMateta vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti kudomwa kwavamalinga kuchaitawo kuti vanhu vakare mara munyika vafa rekupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinoda kuti tigare tatochenjedza vamalinga kuti hazvina kukwana kuti vangove vasarudzwa chete, asi tisingazooni chinozobatsira munhu akaremara ari kwachikwira ndaombera kuguruve kana kwagadhaufe kucholocho. Tinenge chitarisira kuti kusarudzwa kwavaita ngazviite kuti munhu akaremarawo ari mustreet abatsirikane.
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuti vamalinga vachashanda nesimba kuona kuti mutemo weDisabled Persons Act watevedzwa, pamwe nekuona kuti padomwe mukuru anoona nezvevakare mara mubazi rezvevashandi nekuchengetedzwa kwakanaka kwevanhu.
Nyaya yanga ichitoitika ndekuti nyaya dzevakare mara dzanga dzichikundikana nekuti panga pasina chikamu muministry changa chinzi ndechevakare mara. Kwanga kuchingoapointwa board, asi board iranga risina secretariat nekuti hakuna director. Saka nyaya dzadzichizoendeswa kuDepartment reSocial Services rinove rakatowandirwawo nedzimwe nyaya dzemadestitute, street kids, chembere, chichichi.
Mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti kudomwa kwavamalinga kuchaunza shanduko, vachiti kunyange hazvo hurumende yavamugabe yaive nanachipanga mazano panyaya dzevakare mara hapana chakabuda panguva yeutongo hwavo.
Isu zvatinoda kuona ndoo zvatataura kuti tinoda kuona shanduko mumaonerwo anoita disability nehurumende. Saka tinotarisira kuti vamunangagwa semunhu mutsva tichavapawo mukana nemunhu wavauya naye vamalinga. Vamalinga nyaya idzi inyaya dzatagara tichitaura navo kunyange vavo vanga vari kukubatsira vata zanopefu inyaya dzatava tichitaura. Zvatinoimba iko zvino vachazoita mukana wekuti vachikwanisa kuti dzinge dzichizvisika.
Vamalinga munyori anoona nezvevakare mara mupolitburo yebato rezanupf uye munhu ane ruzivo rwakadzama panyaya dzevakare mara. Vanhu vakare mara munyika vanochema chema kuti vanotarisirwa pasi uye hurumende haisi kushanda nesimba kuvasimudzira pamwe nekuvapa mukana sevamwewo vanhu. Bumbiro remutemo wenyika rinopa zvigaro zviviri muparamende kune vanhu vakare mara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.